aliyenye unoramba kushukura unoramba kushukura kusvikira wakutonga uyu bati ndoni yakaziva kuti mwamu uyu unotonga kusvikira mazimambo asingazive mwari vakukukura vachi mwari wevana mwari wevana ana ndiye mwari wezvokwadi vasinga kuziva kuti mwari uyu ndiya kana tasvika kuizvi chaivo vanhu vakatanga kutaura nezvemwari wajosefu kuti mwari uyu hanziyana nemweya wamwari kunze kwemurume uyu ari panaka josefu aita zvinhu regai tikudze umambo hwamwari haukuzokanganiswa nemabasa kwaunoofisi hucho hunokuda kukukira kusvikira waaiwe haleluya so hatisizisore kana umambo hwachiva amen uchagara kusvika ende unotonga uchagara uchitonga nekuti ari pachigaro chacho ndiye mukuru mambo wamazuva ndiye ishe wamazishe hakuna mumwe anogona kuita zvinhu kwaari haleluya ndiye alfa naomega haleluya ndiye anofa avhura hapana anovhara haleluya paavhara hapana anovhura haleluya mashoko yavo anofanira kupa mutero tiri muma anende hanzi chinhu chawasunga muchadenga chinhu chawasunga pano chawasunga pano chichasungwa muchadenga mwana woumambo akatanga kutaura zvinhu izvi ndazvisaiti pane zvinosunga muchadenga zvisaitike usaningiswe nezviri kusunga zvitaurire kuti izvi hazvisi kusunga haleluya hazvisi kuzotonga zvinhu izvi haleluya pane nguva yekuna vakangosvika vachinyora pamadzimoso vachinyora kuti nyemere kuti umambo uyu hausisina chikero pamasituation yemumambo unongoita kutonga muzimbadziro mudzimuri dzedu mumasituation emumabasa kwatiri pane pano paunongoda kuzva kuti mwari nyorai semanyorero amungaita kuna mambo mambo webhabhuro makanyora pamadzimo hanzakaudzwa muzvumambo uyu wakareuka zvinhu ane maakis akawanda ane rufundo hwakawanda asi waonekwa namwari ukareruka umambo yeona mwari watoreruka nokuti umambo hwamwari hunotonga pamuhosi uri pano panyika haleluya sevana vamwari toda kupembera tiri mumambo toda kuziva kuti takachengetedzeka tiri haleluya sinaisiiye haleluya mwari wakanaka vanorara vachichitira zvakanaka nhasi unotoda kutaura neeria yakatikobhotma itaure nekereka chatanga kuti chibate kuna Hebrews chapter 8 atange Hebrews chapter 8 verse 4 Hebrews chapter 8 verse 4 then atinozo mira tukasimba Matthew chapter 8 bata Matthew chapter 8 verse 21 to 35 so by the Hebrews by Luke chapter 8 verse 4
Yeah.
asika ufara panyaya yokureka okay. Amen. Ichaitawo sana kubaba yeye asikatuwambie asikutaura kwa mungu okureka. Amen.
Kandani kandofa na kurengi kana anita
Hallelujah. Rahu Kamra, Rahu Kamra, Rahu Kamra,
Thank you. talent. And her talent,
where?
They had to fight. And it's just 5 kgs of super weight. Kgs.
But I don't know what you said, my analysis is out.
Ah, Mutulu! I'm not in a toilet. Who got a toilet? You don't know toilets?
No, I'm not in a toilet. I'm not in a toilet. I'm not in a toilet.
I was the leader of the Jesus. I call you. So I'm not saying that. chakaitika muupenyu wako chitarire chichikwana kwese pauchaenda muupenyu wako. Murume akaenda hadi akasangana naanane chenjina nekuomba baba jina kwete chenja letekulana nechenja
Thank you.
kuregerwa kwemene kwemene ukakwaisa zvinhu zvisiri vanokurumidza ndiri mani kuti munhu mutsvene apone kana watenda ukamabva waregererwa nazvo chizvowaita mabasa anodati wakaitwa sei wakaregererwa
haleluya
nyana kuita mabasa ekuti unodzokera kristu vaona kuna vanhu vachiuya nemudzimai anga ari kuchema vanhu vari pakati mutemo chikuruye ngaatape nemavo afe aifa manoreu zuva rere uyu vaitengeserwa munhu yese ikaura yemudzimai wawe aisinga ipapa kristu osoti ndiani pakati penyu asina kuita sei ndiye asina chii ndiye anofanira kutanga kutema nemavo inoweze ini ndovata varume vaivakaa vanoziva mwari amen ini kunemuona kuti vaida kubonera kuhamaii vanoziva mwari mubvunze ova ukona kuhabwa ipapo anoziva kuti neniu amen kibasa nazvibazwa neniu vakatanga vatotaurayo tikati kana varegera kuzvikonde neniwo hatichakuita sei aongodeniwo hatisi vasirira enda waregererwa enda ukatadze futi zvakaita sei zvakare ita mabasa ekuti kana waregerera unowanikwawo uchiregerera vanhu asi chaukaurasa kuoma uri kuremera ende zvechokwadi
zvaukaitirwa hazvina kumira zvakanaka mai aya akasiyana
pasina baba vakakuregerera okuna baba vanokuregerera
kana usekwasisi
pane vamasatiyakuona ikwana yakatadzirwa zvakasimu mwa vari mheri kukuregerera iwewe upenyu wavo iwewe wokuona kuregerera vakakukadzisa
aleluya
hanzi neshoko ramwari kuna hedi sekwe kwatavhonoveri hanzi mwari
aleluya mwoyo unama
mwako aiudi mesiku tuve anirighteous and their sins and their lawless deeds aunineva nomwe mwari vatotangira kumunhu wavakuziva kuti akaipa hazvichagwira tsitsi munhu akaipa ane zvivi zvirikuita kwavo kusina kunaka ndicharegera kuranga
vane vanhu vakaanoka vaka kunyama ndakaregerera kuti uwotiogeti zvakanaka izvozvikodesi mind yako inoraka iko kupa picture kogeti izabaute picture yekuti unoraka ona kuti munhu asi mwari vatotaurao its possible kuti ndikangani zvavakaitese zvavakatadzira its possible
kukangana kufunga kuti picture yo haisikuvhuka pane zvunhu ukauona mauru une vanhu une chunhu une situation yokuti ukangotarisana nayo kana kuna nhasi uko kubanzi hanje kwaari unotara kukanzio kana tida kukoko kuzoitika dhamu endaii
oza kukoka usakwa
pakikaumonopinza wakamuregere ikwamakanga wakamuregera ndakamuregera but handisida kuzviona mauri hapana chinhu chakai ndo uri kurwadziwa because takaitwa mauri hachina kumira zvakanaka chinorwadza and ndinoda kumira newe akarwadziwa iyo kuti zvechokwadi wakarwadzisa but zvine izvozvo hazvisi kukupa rugare
haleluya
kutadza kuregerera munhu kunorwadza akazvichengeta iyo dzimwe nguva hazvitonosviki kuna ameni so nese iri panhea kusununguro munhu akatadza
taakaira muupenyu hwakasununguka
upenyu hwakareruka upenyu usina marwadzo mamari munhu akazara maari nakurwadziwa arikutambudzi zvosaka mwavakauya nesolution yekuti avaigona kuspenda nguva yese vachirwadziwa nokuda kwevanhu ane vakatoita kudara nokudozino nokuda kwevanhu ndazonokwenda kuvana kunyange vakaipa kudaro
haleluya
kuregerera kunoudza kusunungurwa kwemwoyo wako endokosipo vatonidhiki yakato ezvo vakatobatwa bhiki wakatobatwa utano hwako hwaakutorema because maurika uri kutumba zvifungu uzvikabudza zvinokanganisa zvese kana mubaaa amusisina kufara pane nguva yekuti ukafunga baba vaya vakangobuda munyumba vachisiya vana vese unonzwa kuchema soso zvinobuda nokunzwa hasha nokufara kutasa
hapana baba vavadava nokobuda mumboendo
kwakuwewo mwana vari kutarira kuti kana uri mumuti kana uri munhu ari kuda zvisina mari kana tina kusunguro pamarwadzo edu izvo zvakaita zarura mwoyo wokuregerera
ameni ameni
pane nguva zvokuti unoraba uzvida kubva newakaita
nokuti akuona suo rekusaregerera mauri
ende zvimwe zvinhu unogona kuona kuupenyu hwako hwakachinja direction pamwe maitiro ako asho muda kula la, mata ura ura ika kula mo, ura ura kono, ma wood mune chwe tu,
ita kwa tsama.
Skrama na kona sisi mwe wakai. Amen. Yo, mune kuli pa, pa kuku ni ita mune chun chikuku pa muka. Chun chikuku pa muka. Chimora kwa kana watu na stand, yokuita escape yokuita.
Hallelujah. Hallelujah.
Amen. But the scenario is that you are going to be a good person. Amen. But the scenario is that you are going to be a good person. But you are going to be a good person. Because you don't remember which is what is for. You are going. Unora kwa sarura suo, roku 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 tangu kama uru.
Aleluya.
Vamba kwa zani ma different business.
Dakawa na kama kwa kavizi uso. Ati kwa tangu kusema, uliwa kuka kama ata raisi, wacha kama kuya kuka zaka na mara kuka kumbia kasa.
We do forgiveness. Do not eat up. We are here to do my
kuregera kutera sho
shoko sandinapata kuregera you want to see kana kutata kutata na kuona kubatsira kuregerera watanga wanene nokuti waterera mwana zora kaungo kutenda vakarege vakatenda vakatwatsisa chora sanzi makawana yokubata kuti mwana ndasamu Right now, no one has
Genesis 27:41.
Yes.
Esau,
Aleluia! akabata akano mufukuzo so akatanga kuchema nemugina wake akatanga kuchema nemugina wake achimureke dango muna kana asu wa moyo wake waita sa wa ya Isa akatanga mnataka 27 akina kukura mungu akapesa akabata mugina wake auya ati kumbereke akambata so akamuto ndakureke continue nayo moyo moyo wewe mutazi akashimba kazo yachemereke chakai tokuzeni nezvakashika achikota nezvanga kakota nezvishika kana mukomo wako kutirengere aide nokora iwo musoro continue nayo mwana
akafuma bhanu musoro wake akavawa kazi namana kazi akavawa kana mfana iya kazi mama akapiwa kana mwana mama ninacho zvakare bara kazi vakasete ivo namana vavo vakakotsa nae namana vake vakasuderawo vakakotsa pashure pezvisana rake vakasuderera vakakotsa akati kuma mai vose vanasungana navo mberi iko iye akati kuti ndione nasho kunasho wangu iso vakati ini ndine zvizhinji kumuna wangu izvo zvauri nazvo ngazvive zvako
Ipa kudo sepa
Joseph,
anga atinge kwa mani mina wako mwani. Anga atano, wakarara maupenu uchamutika. Wokuwa slave. Wokuwa mtu wa jiswa mforomu. Zepo mtu kazi eza. Anga anye kaiti zibri.
Cheiko! Makupa kwa kama vile. Anga anye kaiti ebele kure gerewa.
Anga asi.
Joseph, ata tochema, kaza, panole gerewa, mazamu, kanu wazo, maona kesi baka nito, pandamo kroti kosani, baka chema wano, akure gerewa, because it's not easy. And it's good to have that truth, you know, chakare buka esi, isn't it? But you don't have a shoko, no, sunu kura wa, baku sunu wana kurele, waiko. Ata chema, Joseph, maona wakumana wa dadi. Anakata kusikotu wana dozo kwa wa shukura mga nati ziyawa. Anakata kusikati. Anakachema, neweze kati kikompara siyo. Kwa shukura kizyo mzoti. Wana kuna kukumura. Kuru wati kwetu. Munguma kukumura kuchie na mura kati. Akura ndari ya sakai. Ako kukusa ula kumeroti. Sese, sakai kwa kwa kumuna. Kuchema kwa. Chuchu no kukata. Kujango wa wana kukumwe yande plani ya mwati. Biwewa watu mwoto pinga bako waswa. Jemu kini watu mwoto. Surumula kwa mchichi. Mugesma na mtaraju. Dari kwa mwoto kukuda kwa mwoto. Baku ita kubege. Chino suhiti la mwati. Kune wakye ni kwa mwoto. Chino suhiti la mwati. Mwati. Kutu kwa yoka nilele. Kwa yoka nilele. Yore. Mwa, 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 Jesus, mwa, 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 mwa,
Yeah.
yarashaya gadane yaregero ayisathi yaphele ayisathi yaphela baruka bakuzibeza sozibanzi babalakhathi nakamana bamubona kwana kutatuzo kutu 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 kutu
Asina kufundira kuti
Assim,
washika paine levhu rekuregerera unoakakadzira kuti mwari vakusiuro mwari vakuvechiyeka agone kuona mwoyo wababa wegodgosan waive mufungo wangu ndokuzula nezuva mwari daiva murangaria He was there, and now alive. Hallelujah! Now
Yes, it is. Oh, okay.
get rid of all bitterness.
Rage.
And anger.
Rolling. And slaying. Along with every bone of my life.
Amen. And desire Jesus time. Bitterness. Amen. Hasha mamu.